Mukuru FM priest Amai Rita Nyampinga vakataura kuti zuvai rakatangiswa muna 2014 nesangano rinonzi Wash rekuGermany vaona kuti hapana aitaura nezvematambudziko anosangana nemadzimai pavanenge vachitevera.
Gore negore rinocherechedzwa musi wa28 May.
Amai Nyampinga vakataura kuti kazhinji vanhu vanokanganwa madzimai ari muusungwa, nokudaro vakafunga kubatanidza zvinhu zvokuvapa zvakanangana nenyaya yekutevera kwemadzimai.
Kazhinji kacho tinokanganwa kuti kune vamwe vedu vari muusungwa, saka taenda neevangelical fellowship of Zimbabwe nesu wefemale prisoner support trust taita mubatanidzwa wedu wataita kuti tiende ikoko tinova nemadzimai aya panhenderero iyi tichitarisana nekuti utsanana hwavo hwakamira sei. Tatakura chikafu tikanobika tikadya navo, tikatakura mapedzi, tikatakurawo zvenemabhurukwa ekuti vapfeke, nekuti kazhinji vanhu vanopa vanhu sanitary wear zvokuvharisa kuti vanhu vabatsirikane panguva yavo yekutevera havawanzovapa nemabhurukwa. Zvikuru vari mumajeri vanongoenda chete neizvo zvivharo izvozvo zvokuti vanhu vavhare nemapatapata.
Zvinhu zvinoshandiswa nemadzimai kana vari kutevera zvinodhura chaizvo, nekudaro amai Nyampinga vakakurudzira hurumende kuti ipe madzimai zvinhu izvi pachena sezvinoitwawo makondomu.
Ngakuchivhurwawo mafactori anogadzira sanitary way, vagadzirise mutengo wemasanitary way udzikire. Kana tikatarisa kuvana vechikoro chaivo, vari kutoshushikana nenyaya yemasanitary way.
Mumwe wemadzimai akaendawo kumhemberero iyi amai Virginia Muwanigwa vakataura kuti zvakakodzera kuti madzimai awane mvura panguva yekutevera, nokuti zvinogona kuvatadzisa kugara nekushanda zvakanaka.
Taona zviri zvinhu zvekuti zvakakosha kuti patinotaura zvese zvinotarisirwa kumadzimai kuvanhukadzi kuti vange vachiita kuti vachengetedze mhiri yavo apo pavanenge vachiri zera rekuteera. Zvizivikanwa kuti pane matambudziko mamwe anosangana nevanhukadzi. Ndofunga tiri kuziziva kuti muZimbabwe izinezvi nyaya yemvura, kuwanikwa kwemvura chaiyo iri kunetsa. Asi zvinonetsa kuti kana ndiri kuzotaurirwa ndonzi kuti munhu wekwechikadzi ndinge ndakagadzikana mwiri wangu ndisinganhuwe ndisingakanganise vanhu ndinge ndakageza. Kugeza zvinoita kana pachinge pachiwanikwa mvura.
Mutevedzeri mukuru wemajeri Deputy Commissioner General weZimbabwe Prisons and Correctional Services amai Fadzai Mufure vakatsinhira mashoko akataurwa naamai Nyampinga naamai Muwanigwa vakati, zvinhu zvakaoma kana uri panguva yekutevera uri musungwa. Ndakamirira Studio 7 kuchikuru B muHarare, ndini Chiri Muzamiri.